Zimbabwe yawana dzimwe nhomba zviuru mazana manomwe 700,000 dzeSinopharm dzabva kuChina. Nhomba idzi dzasvika munyika manherano mushure mekusvika kwenhomba zviuru mazana masere 800,000 dzakabva kuChina zvakare. Mukuru anoona nezvechirwere cheCOVID-19 muhofisi yemutungamiriri wenyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti nhomba dzeCOVID-19 dziwande munyika kuitira kuti dzishandiswe mukurwisa denda iri.
Kubva pekutanga hurumende haina kutombomirira kuti tichazoona vekupihwa nanhingi mafacilities dzakangowanda wanda, saka tongotanga kuisa mari pasaidi yekutanga 100 million US dollars tikabva tatotanga kutenga kana kuti kuprocure. Ndo saka tiri kureceiva, tiri kutambira mavhaccini. Dzimwe nyika muno muAfrica dziri kuchema chema kuti mavhaccini awo haasati auya, nekuti isu titiri pamberi pecu takazvitanga kubva musi wekutanga chaiwo.
Dr. Mahomva vatiwo vanhu vanofanira kuramba vachienda munzvimbo dzose dziri kubayiwa nhomba idzi kuitira kuti vakwanise kubayiwa vozvidzivirirawo kudenda reCOVID-19.
Budai nenhamba dzenyu dzese, ai baba muzukuru, budai munovhakisinetwa. Asi kana masvika pakiriniki moona zvikuru akaita pano nekoko, musabva machena chema muchikanda matamu muchiti hurumende yatadza kwetika, nai wadikani. Machallenges anongowanikwa apo nepapo, asi tinofanwa kuti tione kuti hurumende yamhanya nendima, yatenga mavhakisini, yaisa mavhakisini kwese, makiriniki kumaruraria kwese ariko.
Asi vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vatiwo hurumende inofanira kutenga nhomba dzakawanda nguva imwe chete kuitira kuti veruzhinji vasanetseke kuwana nhomba idzi.
Mumareseva umu vanhu vari kuchema zvikuru nokuti mavhakisinzi haako kumakliniki kumareseva, but even mumatowns vanhu vari kuenda vachinobondera vachiwana kusina vhaccine. Nyango varoda kuwana second dose vari kuwana kusina vhaccine. Ngavaiti reactivate mobile clinics vaccination anosifamba yaya CEPI program. Ngavaiti iyoyo EPI ye COVID-19 chete. Chichipiri ngavaise mavaccines pama static clinics ese, maclinic ari kumareserva ngave nemavaccines. Ngavaise mavaccines muma private surgery, muma private hospitals, muma private clinics. Nyika yese ngaingozara mavhaccine.
Hurumende inoti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga kusvika mukupera kwezuva rarezuro vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevashanu 1,562,285, uye vakabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana manomwe zvine gumi nezvitatu nezana rimwe chete nemakumi matatu nemumwe chete 713,131. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi matanhatu 60 vakafa nezuro, zvabva zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pazviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi mana 3,340. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba kuvanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas chiri pasi.